tiri kuona kuti vanhu vechidiki vari kukurumidza kutanga nyaya dzepabonde. Sekuona kwedu tiri kuona makaenzi edu vari vanhu vechidiki vari kuwanda kupfuura sezvo vanga vari makore apfuura. Isusu tinobatsira vanhu kuti varonge mhuri tichivabatsira nenzira dzimwe dzakasangana neutano hwepabonde.
Zvamira zvakadaro, pane zvirongwa zvamunazvo here zvekuedza kunyatsotsanangura kune vechidiki nyaya iyoyi yamataura yekuronga mhuri uyezve nyaya dzepabonde?
Hongu, pari zvino tine makliniks anoita 8 muZimbabwe. Kumakliniks uku kwese tine nguva yatinobuda mumakliniki edu tichienda munzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu vechidiki tichitaura navo nyaya dzeutano hwepabonde, uyezve tinopinda mumacolleges, uyezve tinopinda mumayunivhesiti, and tiri kuedza kupinda futi muzvikoro kuti titaure nevanhu vechidiki nenyaya dzepabonde nezvakanakirei kuti munhu aronge upenyu hwake nekukurumidza kubatsirwa panyaya yekuronga mhuri. Uyezve tine mapurogiramu atinotaura isusu ekuti edutainment, ekuti tinosanganisa zvidzidzo zvedu nenguva yekufara tichiisa madhirama, uyezve tichishandisa mapoetry nezvimwe zvinonakidza vanhu vechidiki kuti zvatinenge tichida kuedza kuti vaite vazvizivise nekukurumidza.
Tombotarisa hedu matimimi cherechedzo yenyu yegore rino yakanyanyonangana pane vechidiki. Pane zvamunokurudzira vabereki kuti vaite here munyaya idzodzi dzekuedza kudzidzisa vana kuronga mhuri kuti vanofanira kunge vachitanga kutaura nevana pamakore akadii?
Chakanaka panyaya dzebonde, chatinokurudzira vabereki ndechekuva vabereki vari nyore kutaura navo, nekuti kazhinji tinoona vanhu vechidiki ava vanohwandisa nyaya dzavo dzekuti vakutoita bonde kudhara. Saka havazowani mukana manje wekuwana rubatsiro kana akapindana nezvimwe zvisina kutarisana nenguva yake yaanenge achifanira.